Mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 23 mbudzi 2022. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kutarisirwa nhasi kuparura urongwa hwemamiriro ezvinhu munyika vachivhurawo dare reparamende yechipfumbamwe. Imwe nyanzvi mune zvematongero enyika inoti kudzorerwa mujeri kwevaimbova mutungamiri weSouth Africa vaJacob Zuma panguva iyo munhu akauraya gamba reSouth Africa vaChris Hani achisungunungurwa hazviratidziki zvakanaka. Saudi Arabia yakashura mare nezuro nekurova kwayakaita Argentina kuFIFA World Cup. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kutarisirwa nhasi kuparura urongwa hwemamiriro ezvinhu munyika kana kuti State of the Nation Address kana kuti SONA vari kubva vavhurawo dare reparamende kechipfumbamwe kana kuti 9th session of parliament. Vamunangagwa vachataura pamberi pematare anoti reHouse of Assembly neSenate kuMount Hampden kwakavakwa dare reparamende itsva. Kwakavakwa dare reparamende itsva nehurumende yeChina. Kunyangwe pange pamboita mashoko ekuti vamunangagwa vachataura mushure mokupiwa kweZimbabwe dare iri zviri pamutemo, bazi rezvokuburitswa kwemashoko razojekesa kuti nyaya yokupiwa kwehurumende dare iri zviri pamutemo neChina ichaitwa mukutanga kwegore rinouya. Vamunangagwa variwo kutarisirwa kutaura nezva kwanisa kuitwa nehurumende yavo uye zvavari kukundikana kuita vachiti zviri kukonzerwa nezvirango zvakatemerwa nyika. Asi vakatemera zvirango izvi vakaita seAmerica neBritain vanoti zvakatemerwa vamunangagwa nevamwe muhurumende yavo chete kwete nyika, sezvo vachivapomera mhosva yokutonga nedemo. Mukuzeya nyaya yeparamende iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mutevedzeri wegurukota rezvekuburitswa kwemashoko vaKindness Paradza.
Zviri kuitika netati ndezvekuti president vachauya vovhura 50th parliament of the 9th parliament yatinotiyo muchirungu SONA, State of the Nation Address. So president vafunga kuzvitsira kunew parliament haisati yavhurwa zviri pamutemo, asi tangoita inonzi muchirungu trial run yekuti tiite feeling yekuti chinhu chedu chakamira sei. Saka ndo zviri kuchiita president vachivhura 50th session ye9th parliament. Musure China tozogara futi minister mukiliniye vachiparura bajeti ravo homwe nyika. Tapedza izvozvo todzokera kuparlamendi yedu yakudhara tozopuhwa zviri pamutemo gore rinouya. Iye zvinezvi tinangoti muchirungu yatiri kuita svondo rine mazuva maviri aya inonzi trial run, kuti isu government neparlament tingondwa manyukunyuku nechinhu chedu chatakagadzirirwa neshamwari dzedu maChina.
Taonawo munyori wedare reparamende kana kuti clerk of parliament vachiti hakusi kubvumidzwa veruzhinji vanenge vasina kukokwa. Nechikonzero chei pamusangano wakakosha kudaro unenge uchitaurwa nemutungamiri wenyika?
Inyaya yekuti apapa paramendi tichazoivhura zviri pamutemo zvandataura gore rinouya. Saka hakuti vanhu vazhinji chimwe chinhu kandi chekuti hatisati tichiri mucovid kaizvozvi, kuchine covid. Saka vanhu vakawanda havadini, plus haisi official opening new building the parliament is head of the nation address in which one chronica. Yavata regained no itra who
Ko vamwe vari kuti havawirirane nepfungwa yekuti chivakwa chakadai chakakosha zvakadai chinge chivakwa nenyika ingava China chero nyika yekunze zvayo vachiti ndo zvaifanira kuitwa nehurumende.
Ndokupenga aka tine vanomwoyo vedu vanopenga muno munyika vasingadi kuona nyika ichibudirira vanofungidzira kuti nyika inofanira kutongobudirira kana vari varungu chete vekuwesta ndozvavanoda. Pane vamwe vedu vanoti hapana chinofamba chisina varungu chiyo yavapoka gomo rese zvino yaparamendi ende yachinhu chakanaka zvikuru ndofunga ndiyo kana tisikakanganisi ndo paramendi hombe muno muafrica iyoyi munyika dzemuafrica munomu chivakwa chakanaka zvisingaiti. Saka kuona munhu asingafariri ichochi ari muzimbabweni achishora zvakadai munhu iyeye anenge achiroya akamuroi.
Mutevedzeri wegurukota rezvekubudiswa kwemashoko vakindness paradza vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Zvichakadero, imwe nyanzvi mune zveupfumi muzvinafundo Elliot Masocha vanoti pane mutsauko mukuru pakati peusahwira hwevanhu neusahwira pakati penyika, vachiti muzinda weparamende waifanirwa kudai wakavakwa neZimbabwe kwete neimwe nyika. Muzvinafundo Masocha vanoti chinonetsa apa ndechokuti usahwira neChina hune mubayiro mukuru, naizvozvo vanhu vanofanirwa kuudzwa kuti Zimbabwe ichapa China chii mukuvaka kwayakaita muzinda weparamende uyu.
Uyo muzinda mukuru zvikuru wesimba reZimbabwe richibva muhurumende nokuti ndiwo kweinenge yava kutonga iri kunew Hampden iko kumount Hampden ikokoko. Asi kuti tinoziva hedu kuti kwavanga vari paramendi yanga iri muHarare yanga iri doko yakavakwa makare kare zvekare yairendewa paramendi iyoyo. Chinangwa chedu savanhu veZimbabwe chaiva chokuti Zimbabwe ichibva muutapwa hwokushandisa zvavamwe yovaka paramendi yoga. Asi tinohwa kuti paramendi iyi nokunaka kwayo yakapuwa sechipo nachinese nehurumende yekuchina. Mazivire edu isu vanoongorora nezvemari nezvekudyidzana kwenyika hapana chamahara chinopuwa imwe nyika. Izvi zvino tinofanira kuratidza kwatiri kuZimbabwe isu kumaZimbabweni kuti chipo chatapuwa ichi hachisi chipo, izinda kupa zinda kutorera. Pane chimwe chiri kutorwa nechina, muchazoona kuti iko kune paramendi ikoko kuchange kwazara mabhizinesi eChina kuti tizoziva kuti vatenga here lendi iyoyo mastendi iwayo hapana uchaziva.
Chishuviro chenyu ndechipi panyaya iyi?
Chishuviro chedu sevanhu vomuZimbabwe chachiri chokuti hurumende dai yatibudira pachena kuti chipo ichi tinochitsiva nenzira yakati, nokuti muupenyu hakuna chamahara. China haingaiti mashura nezviratidzo zvekuvaka imba huri iyoyo pasina chainowana. Yatanga kuzviita kupi? Tinoziva isu kuti mapolisi eChina urongwa hwayo kana inonyanyo kuenda kunyika dzavarombo yondovakumbira kuvakira nyika idzodzo zvimwe nyika zvaisingakwanisi kuzvivakira. Ichizoti kana takuvakirai zvakati, imi muchazotipa zvakati. Izvozvo zvacho zvichazopuwa China izvozvo ndo zvatiri kuvanzirwa nehurumende. Asi katinoziva kuti zvichapuwa China chikamu chedu isu maZimbabwe, kochinogovanzirwei?
Saka chamunotya apa ndechokuti hamusi kuziva kuti China ivake muzinda weparamende uyu yakapiwa chii. Ndo panokutya kwenyu here ipapo profesa?
Ndo panokuvhunduka ipapo, nokuti kaso kutaura kwandaita pakutanga ndokokuti muzinda uyu ndiro simba rehurumende yeZimbabwe, ndiro simba rezvizvarwa zveZimbabwe. Zvino kana takupiwa imba neimwe nyika, zvinoreva kuti taakutoita sokuti taakutengesa simba iroro kuChina, taakutengesa nyika kuchaina yaakutipa muzinda wokuzvitonga kuzvitonga here uku kana kuti kwava kuzvitonga asi tichidi tichitorerwa nyika nechina nokuti pane zvichapuwa china apa zvatichazogara tiri pachikwereti ichocho kwamakore akawanda kana kusatopedza kuri pachikwereti ichocho kwesuwo simba redu mazimbabwe riri pati kana taakuzoenderanazve zvirodizviro pano takanzwa kuti isu gireti zimbabwe ichazenge ichivandudzwa namafrench handiko here kumwe kunobva zvesimba ramazimbabwe nikoko nokuti kandiwo kwakabva zita rokuti zimbabwe raakupinda zvevamwe vachingwawo kuti kwai zvipo izvozvo ko zvipo zvazombokurumbira ike zvino sei zvipo izvozvo vachiwanei kungopa chete ngatitaurire nechokwadi hapana chiri kungouya mahara pari kutoita sokuti tiri kutengesa nyika apo naapo tigoona maitiro acho eparamendi tinorwa kuti mamp vari kukomberera tiri kungonzi mangwana kunoitwa zvakati president varenge variko vachivhura paramendi hatina kunge tamboenda kunokumikidzwavo sevanhu vanomiririra vanhu sevanhu vane simba muzimbabwe saka tova zviri kuvanzwa izvi ndo zvinotivhundusa isu zvizvarwa zvezimbabwe
asi Professor Masocha pane chakapa here kuti madzisawira abatsirane
kana taakuinda kunyaya dzenyika ino ngatipatsanire usawira hwavanhu nousawira hwenyika usawira hwenyika huna kuita sohwavanhu hwokuti isu usawira hunokunda ukama aiwa usawira hwenyika hunotisungamira dzakondo zvatiri kutoona ike zvino izvi kuti hatikwanisi kutsuburuka kunyika yerussia nokuti yakatisungamira dzakondo nokutibetsera kwavakaita nguva yehondo panenge pane zvibvumirano zvinenge zvichinyoreranwa pasi kuti imi muchazotipa chakati nokusingamberi saka usawira hwenyika hwakanaka kana tichibundirana pachena
avo vanga vari muzvinafundo Eliot Masocha vari parunhare kuOhio nestudio 7 Matare edzimosva akasiyana muSouth Africa akapa mitongo yakasiya vanhu vazhinji vachikatyamadzwa zvikuru. Rimwe dare rakatonga kuti gurukota reSouth Africa rinoona nezvemitemo vaRonald Lamola vakatadza mukuramba kwavo kuti murume akauraya gamba rerusunungugo rweSouth Africa vaChris Hani Janus Walus asunungurwe kana kuti apiwe parole. Mukuru wemajaji muSouth Africa vaRaymond Zondo vanoti zvakaitwa navaLamola hazvina kufanira vachiti Valus anofanirwa kusunungurwa. Valus uyo akatamira kuSouth Africa achibva kuPoland akauraya vaChris Hani mugore ra1993. Ukuwo rimwe zvedare redzimhosva muSouth Africa rakatongavo kuti kubudiswa mujeri kwevaimbova mutungamiri weSouth Africa vaJacob Zuma hakusi pamutemo, naizvozvo vaZuma vanofanirwa kudzorerwa mujeri. VaZuma vakabvumidzwa kunopedzisa mutongo wavo vari kumba kwavo vachinzi vange vari murwere. Vanoongorora zvematongero enyika vaDan Moyo vanoti kubudiswa mujeri kwemunhu akauraya gamba reSouth Africa ukuwo vaimbova mutungamiri weSouth Africa achivharirwa hazviratidzi zvakanaka mumaziso evanhu vachiti nyaya mbiri idzi dzichashatirisa zvizvarwa zveSouth Africa zvizhinji.
Nyaya iyi ndofunga haizogamuchirwa nevana veSouth Africa because Chris Hani was a towering being mucommunity in South Africa semunhu akarwira rusununguko rwenyika and nzira yaakaurayiwa nayo naWalus yanga iri nzira yakaipa stereki and yakarwadzisa vanhu vakawanda so kuti azopuwa parole after ambosentenswa to death. And then I remember kuti paya South Africa paya yaka abolisha the death penalty automatically sentence yake yakava yakomutwa to life sentence saka problem iripo ndekuti once sentence yake yaka commute to life according to mutemo wenyika unenge wane mvumo yeku apply for parole after ukaseva at least a quarter of sentence yako. So munhu yakaseva o makore akati wandei ndofunga ane 30 years ari mukati. Saka anga eligible for parole. So you can see kuti kana uchitedzera zviri pamutemo ya mutemo unobvumidza kuti apply not kuti achapuwa parole kunenge kuchiri kune maconditions kuti uchapuwa here parole, but in this case anga amborambidzwa ne court yanga iri court yanga iri lower, but the Supreme Court of Appeals ndiyo yadzoti haaiwa reasoning yakapuwa neimwe court yakumurambidza parole yanga iri irrational, so vakabva vamurilisa. But I don't think kuti vanhu South Africa vachazvifarira izvozvo.
Yeah, mataura kuti nyaya iyi haigoni kutambirwa zvakanaka nezvizvarwa zvemusouth Africa. Munofunga kuti murume uyu angakwanisa kuramba achigara muSouth Africa here kunyange akabudiswa mujere?
Iyo ndeimwewo nyaya, because munhu uyu is originally munhu wekupoland akamigrata to South Africa ndobva awana citizenship I believe na 1986 ikoko ndopa akapuwa citizenship yake. After auraya Chris Hani, I understand citizenship yake yakarevokwa, saka haasisiri citizen yeSouth Africa. So kana pakadaro mutemo usually that means kuti munhu anenge akuonekwa seforeigner munyika yekusouth Africa. So there are two options panapa yaingaitiwe negovernment hurumende yeSouth Africa. One ndeyekuti vamudipote the moment chi achibuda mujere odzoserwa kupoland, or secondly vanogona kuti varegularize stay yake. It's possible, but because of my political tension nekuona kwangu achaitika, because handifungi kuti naiye angafile safe muSouth Africa nezvaakaita. So maybe the best option ndiyo yekuti vamudipote adzoserwe kupoland.
Pane imwe zvenyaya vamoyo inotaura pamusoro pa vaimbove mutungamiri weSouth Africa vaJacob Zuma, dare redzimosva richiti zvanzi vaZuma vakabudiswa mujeri zvisiri pamutemo, vanofanira kudzorerwa mujeri. Munofungei apa vamoyo?
Yeah, inini stance yangu has always been kuti no one is above the law. VaZuma vakapomerwa mhosva yekuramba kukooperata necommission yaiinvestigator nyaya yake yecorruption. Ndobva apuwa sentence ye 15 months kuti aseve mujeri. Akagarako for only 2 months akareleasewa, and kureleasewa kwacho kuri questionable because parole board yanga yaramba application yake kuti abude on medical parole. But commissioner wejeri racho ikoko wecorrectional services ndiye akazovuma kuti arelizwe on parole. So kana ikoti yakuti munhu uyu paakaningirikirwa Supreme Court iri kuti hai pawakabuda paya zvanga zviri pamutemo. So kana takuitarisisa from side remutemo, tinoona kuti well, if no one is above the law, then kana akabuda zvisiri pamutemo anofanira kudzokera. But again, nyaya Zuma i political foot, and zvinonetsa zvacho ndezvekuti nyaya idzi tudza mataura nadzo coincidence yacho yakaipa, because on one hand pane munhu akauraya hero yenyika Chris Hani ari kubudiswa, on the other hand munaiva president zvekuti ngadzokere kujere. And also mfana kutarisa age yake Zuma, munhu mukuru ane 8 years. So inini I think kuti even though tichivhuma kuti no one is above the law, pa nyaya ya Zuma ine case yacho ye contempt of court so I think inini for the sake of the country and peace mambana mumuregerera zvigarira akachembera zvake mudaro yevaridzi.
Avo vangavari muongororiwe nau vaden moyo vari parunare ku Virginia ne Studio 7. Chombo tarisa zviri mumapepa nau anasi. Mu Newsday mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vanoti hurumende ichadzika mitemo yakaoma ichipa mitongo yakaomarara zvikuru kuvanhu vanobata vana chibharo. Izvi zvinotevera kuwanikwa kwevana vane makore mapfumbamwe vaine pamuviri. NewZimbabwe.com rinoti chikwata chechirikadzi chinozviti Widows for ED chinoda kuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vadzinge basa mutungamiri kana kuti provincial coordinator vatafadzwa muguti avo vanoti havana mukanwa uye vakavabvisa panzvimbo dzavo dzokutengesera. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Mukoma Hwande, navamwe munobata nawo basi makadini, ndinokwanisa zvine Zimbabwe yose kwamuri matimana chengetwai naShe tipinde muzoro ratatsana naro zvakanaka. Ini hangu mashoko angu haana kunyanya kuwanda, asi kuti ndinokumbiravo tiwane mhinduro kuna president vedu vaDouglas Monzora kuMDCT kana kuti Alliance. Baba vaMonzora, ini ndakakudai muchine zvigaro zvamakabata zvese zvenu maspokesman generari nebasa ramakaita kukopaki ndo rakaita tifambe nemi tichitarisire kuti tichava neramangwana rakanaka. Asi pari zvino ini zvangu ndatarisa ndarasika. Ndinokumbirawo mundibatsire nekuti handichanzwisisi. Pandangovanapo ndepekuti zvenyu purezidendi zvabhadhara. Mubayirenyu takainzwa purazi, motokari, kuda nedzimba muri kubhadharirwa, kuda nemagrosa muri kupiwa hatichazivi. Plus, as long zani ichikutungaura munangagwa, muchangohora zuva nezuva. Ndokuona kwangu zvinoti zvenyu zvabhadhara. Saka ndoda kuchibvunza kuti bato redu richazovei mangwana. Ndinokumbirawo mutipindure kubudidzana mutauriro wenyu vavedu vaWitness Bureau kuti bato redu richazovei mangwana, sezvo maakurambidza kuti rive nemakanzera vakondeste maMP panova ndobva richazova nemaseneta.
Tinoda kutaurawo pamusoro pemurume anonzi Mugwadi uyo. Zvese zvamunobvunza ndozvavanoita. Vanotaura pamhepo nepapuresi wachiti mune maiko raidzi uyezve kodzero dzevanhu dziri kupiwa nepo hapana. 2008 ndozvavaita, vanhu vachipondwa mumaruwa mumaopozishoni achiurawa, vachiti zvinhu zvese zviri raiti. Nanhasi ndozvamunoramba vachipindura, asi nyika yese inozviziva, pasi yese inozviziva kuti ZANU-PF ndo inoponda vanhu, ndo inouraya vanhu, inomanikidzira vanhu kuita zvavanoda kuti vavavhotere. Ndatenda zvavo.
Makadiko kustudio uko, ndiri kukosora. Ndokumbirawo kuti mudze vana vangu kuti ndakosora. Yo, ndiri kukosora. Yowe, vafarisa nevamwe vose. Ndichipedzesera ndichiti vanhu vecitizen ngatishinge tibise mhandu iyi munyika tione kugara. Mhandu yatishaisa kugaro kwatigere tinorohwa kumba torohwa, hatichazivi kwatinoinda wei.
Monzora, Monzora ngaasiye basa, hapatisina zvaari kuita uyu. Opposition party inoreva kununura vanhu veZANU-PF, vanhu veCCC, vanhu veZAP, tingati vanhu vese munyika. Nyika inotongwa muchichinjanwa. Uyo ngaamire, hapana zvaanoziva uyo. Akafanana nevanhu vave vaiti chamuka inyama kuhurumende yaSmith munhu iyeyeyi. Haasi kuziva zvaari kuita. Ngaasiye nezvaari kuita, ngaasiyane nazvo, arege vanogona vaiti Monzora, Monzora. Kana mwana mucheche chai ari kuona zvaari kuita, Monzora ngaabuda apo. Ngaasiyana nezvozvo zvaari kuita zvokudya mari agera achitengesa vamwe vanhu. Ngaasiye izvi, Monzora, zvaari kuita izvi. Tatenda.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Chimbenda kumtambo yenhabvu. Brian, pane mutambo wenhabvu wakaitwa neZuro uri kukonzera mutauro wakawanda. Chii chaungatitaurira?
Ya, mutambo uri kukonzera mutauro mutambo wanga uri pakati peArgentina neSaudi Arabia. Saudi Arabia yakwanisa kukunda Argentina anga ari mafavorites. Anevezve mafavorites kuwina the tournament. Inovazve timu inotambirwa neshasha yenhabvu Messi. Saka vanhu vazhinji vari kuti how come Saudi Arabia yakunda Argentina? But mukuona kwangu sezvanakambotaura paita kudhara kuti mazuva anaya hapatisina nyika hombe kukunda imwe in terms of nhabvu. Maplayers aya are exposed to play professional soccer on an international level. Kunyika zvano kachitambira kuEurope. Saka also Messi mukaona paAfrica right now achikurei plus he needs support. Saka mukaona strategy yaimplewa nemutungamiri weSaudi Arabia yekuti Messi akwanise kumakwa out of the game. Zvabatsira. And ndine hope yekuti Argentina ichakwanisa kuwina the two remaining games. But at the same time, ndinotya kuti mamwe makosha anokwanisa atokopera how they marked Messi out of the game. Vanokwanisa kuemploy the same technique or tactics against Argentina zvekuti inokwanisa kuenda kumba nekushambidza.
Tingati zvakaitika neZuro izvi zvakaitwa neSaudi Arabia ndo matambira avo chaiwo here? Tingatarisira kuti ndo zvavacharamba vachiita here mumakwikwi aya kana kuti chachi chingovawo mutambo iyoyo chete magwana zvinogona kuchinja?
Saka chinoitika ndechekuti mumatournaments akaita kunge vana World Cup, matournaments are not decidable with only one game. Saka mukaona matambira anoita timu inogotamba ichishandisa matactics that particular game. Ikatamba rea game mangwana inokwanisa kuchinja game tactic. Saka apa ndikangoti macoaches ndo akashandisa their knowledge neminds to win. So it was a game that I had decided when coaching. It was mainly on the coaching side. And also keeper weSaudi Arabia akwanisa kuseva anga ari magobhora anga akawanda. Saka zvakabatsira. Saka it's a matter of ndiani anga ari off day, ndiani anga ari on. Saka ava games dzekuti kana richitambwa anything can happen because aizi league it's just a one game. It's a game that is decided on a daily basis.
Tiri kuona kuti mangwana kune mitambo zvikuru sei. Wandiri kuona ndiwe Croatia ichitamba neMorocco, kwozouyavo Germany ichitamba neJapan. Chii chauri kuona pa Musikiwa?
Right, pa Morocco neCroatia ndiri kuona Croatia ichihwina. Why ndichitina hwina? Because inongori itimu iri experienced kudarika Morocco. Morocco inogona futi itimu yekuAfrica inogona, but ndiri kuona vachidyiwa nenyaya yengoti vanokwanisa kudyiwa nenyaya yeexperience. And also Croatia ine mutambi anonzi Modric, ndofuka vazhinji vanomuziva, anotambira Real Madrid.
Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande ndichikusiyai mwina Chris Gande.